Studio 7 yasvika pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals UBH kuratidzira uko kuchangopera. Mtevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association uye vari vomutauriri wesangano iri Dr. Mtkolisi Ngwenya vanoti kuratidzira uku yange iri nzira yekuyeuchidza hurumende kuti igadzirise zvichemo zvaana chiremba.
Machiremba ekwaUnited Bulawayo Hospitals, Mpilo Central Hospital nezvimwe zvipatara zviri padhuze varatidzira nhasi kwaUnited Hospitals ekuBulawayo. Vakasimudza maplakadzi akanyorwa kuti vana chiremba havakwanisi kuenda kubasa vaine nzara. Ma-CEO, ma-chief executive officers vanovavo vatungamiri vezvipatara vane majipu asi mapatients haana dripu, uyezve vari kuda mishonga yakakwana pazvipatara izvi kuti varambe vachiita basa ravo zvakanaka-naka.
Dr. Mtkolisi Ngwenya vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvikuru zvehurumende munyika yose. Vati kunyange zvakadaro, vana chiremba vadiki havazi kuzodzokera shure panyaya yekuramwa mabasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo, sezvo vati pave nenguva vachiudzwa kuti zvichemo izvi zvichagadziriswa asi pasina chinobuda.
Situation haisi normal. Vanhu vari kunyatsoratsikirwa nenguva yakawanda-wanda kuti vaonekwe, uyezve tinotyira kuti togona kuzopedzisira takufirwa nevarwere. Saka hurumende ngaikasike kugadzirisa nyaya idzi. Kana hurumende isina kugadzirisa magrievances atakavapaya, hatisi kuzodzokera kubasa pa. Zvokuvimbiswa zvokupiwa mapromises hatichadi, nekuti takabvira kare tichingovimbiswa asi hapana chinoitwa. Saka kana vasati vanyatsogadzirisa nyaya dzedu dzese idzi, hatidzokeri kubasa.
Mumwe mukoti mukuru paUBH uyo asina kuda kudomwa nezita kana kutaura pamhepo, sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatapi venhau, ati vanhu vari kungorapwa pachipatara apa ndevaya vanenge vachirwara zvakaipisisa, sezvo ana chiremba vakawanda kunyanya vachangopedza zvidzidzo zvavo vari kuramwa mabasa. PaRichard Morris Hospital, chinove chikamu cheUBH panorapwa vanhu maziso, vamwe vanhu vange vauya kuzorapwa vange vachiudzwa kuti vadzokere kumba, sezvo pange pasina vana chiremba vange vachikwanisa kuvaona. Ongororo yaitwa neStudio 7 paMpilo Central Hospital, chimwe zvechipatara chikuru muBulawayo, yaratidzawo kuti chikamu chechipatara ichi chinorapa vanhu vachibva kumba kana kuti outpatients department kwange kusina vanhu. Chiremba mukuru wepaMpilo Dr. Solwayo Ngwenya vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vari kungokwanisawo kurapa vanhu vari kurwara zvakaipisisa, zvinhu hazvina kunyanya kuipa sezvo vana chiremba vakuru nevamwe vanoshanda vachibva kunze kana kuti consultants vari kushanda semazuva ose. Dr. Solwayo Ngwenya vabvuma mashoko ekuti vana mukoti vanonzi vari kuda kutanga kuramwawo mabasa mangwana, asi vakurudzira vana chiremba pamwe nana mukoti kuti vakoshese varwere sezvinotarisirwa mubasa ravo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi kanawo kunzwa kugurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa. Vana chiremba nana mukoti vanogara vachiramba mabasa nguva nenguva vachitsutsumwa pamusoro pemashandiro avo uye mari shoma yavanowana. Nekune rimwe divi, hurumende inogarawo ichichema nerekuti haina mari. Asi Fortune Moyo, mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira, ndemumwe wevanhu vanoti matambudziko aana chiremba pamwe nemamwe ane chekuita nezveutano munyika anogona kugadziriswa kana hurumende ikakoshesa nyaya yeutano munyika sezvainofanirwa kuita.
Dambudziko rokuti madoctors anogara achistrike, togara tichimaona achingostrike, asi nyaya dzavo hadzisi kugadzirika. Toshaya kuti nemakets dziri kugadzirika, nokutechona kuti pano maministries anopa mari yakatowanda, and yet nyaya yeutano inenge iri nyaya yakatokoshesesa pfuura mamwe maministries akaita sedefense. Muno munyika hamuna kana threat yekuti mungaswera muchiisa mari mudefense yakawanda kudero muchisiya nyaya dzeutano.
Kunze kwemari yavanohora, zvimwe zvezvichemo zvaana chiremba ava zvinosanganisira nyaya yekushaya zvikwanisiro zvekushandisa muzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.